Vachitaura nezuro pakupera kunyoreswa kwemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabhaielekshen muchinhoi, mukuru wezeki mudunhu remakonde vashepherd kaocha vakati yasvika nguva yekuti komisheni yavo iratidze kuti inoranga vose vasingatevedzeri mitemo yesarudzo. Vakaocha vakati zeki icharanga nekuburitsa musarudzo kana kubhadharisa mari yefaindi vose vachatyora mitemo yesarudzo pavanenge vachitsvaka rutsigiro.
Most of the time, tell you what, that is our running. Those who are running, they contend us. We need to develop more and more teeth. With my amendment in my electoral reform, I need a chamber one. Kitra would move on as one of the when he goes outside. What we expect that person to go, then that person unless you are disqualified, cannot be disqualified.
Vakaocha vakakurudzira avo vari kukwikwidza musarudzo idzi kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakatiwo vanoshuvira kuti nerimwe zuva vachaona vemapato akasiyana vachitsvaka rutsigiro vari pamwe chete pasina kurwisana sezvinoitika kune dzimwe nyika.
Let's campaign in peace. Let us have tolerance. You would be my independent. Those of Triple C, NDC alliance, ZANU-PF, you are able out there, either in Ward 14, Ward 8, Ward 12, to campaign together, like what other states do.
Zvichakadaro, bato NDC alliance, rakatadza kuisa vanhu vachakwikwidza mumawadzi mana, pamawadzi matanhatu ari kukwikwidzwa muchinhoi. Nhengo NDC alliance iyo yakakwanisa kuisa mapepa ekukwikwidza muwadhi 2 vawiri nyambe vanoti dzimwe nhengo dzavo dzakatadza kunyoresa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vanyambe vanoti vamwe vakanga vaisa mapepa avo vakazvabvisa nekuti vakanga vakwezwa kubato ravanelson chamisa recitizens coalition for change, vamwe vachiti vave nezvakawanda zvekuita.
Dumbura on Saturday akaenda kumusangano wewana wachamisa kupata office, and then from there he pretended kuti ano ndada kuenda kunongorora zvebasa chete, but yet in fact he attended their meeting and akaita acknowledge kuti akupi akwachamisa.
Vanyambe vanoti pane nhengo dziri kuita setsvukukuviri dzichiita sedziri kubato ravo asi dzichienda nerweferi kubato reTCC.
It's not the parties per se, but it is those individuals who are not
going to be able to do it. Sezvo vagara vachinzi mutengesi nekuti vaitaura nenhengo idzi.
Inini dadzoe kwachamisa kutaura chokwadi ndochokwadi dadzoere kwechoti kaze aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MDC Alliance yakatadzawo kuisa nhengo dzinokwikwidza munzvimbo dzinoti Harare, Masvingo, Manicaland, Mashonaland Central, Matabeleland North neMatabeleland South. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dule kuti sei munzvimbo idzi bato ravo rakatadza kuisa nhengo dzinokwikwidza sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. Bato rezanupf rinoti rakachinja munhu ari kurimiririra muwadhi 2 richiti muzvare Ruth Chikukwa, avo vainge vasarudzwa pamaprimary ebato iri vainge vaine nyaya dzakawanda dziri kumatsaredzi mhosva ndokubva ravatsiva navayasin yasin avo vakakundwa musarudzo namuzvare Chikukwa. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.